Vaka sukuwele vati vanu wakapa wanu mvumu yeku waka pese pese, ndio vanu fanira kuripa vanu wane zimba zaka paradzwa ne mafashamu, sezo zimba izi zangi zaka wakiru wapa singa vumizwe.
Kana mvura ya kuya, iwe waka waka panufamba ne mvura, apana zonu kuna kuita, because zino tiremera, azirunga zwa basa redu rekunziko, marege rasemu naka garapa wetland, achizara mvura, iya achizio paka garapa chi? Inyaye uori inouya iyoyo kuti takaregerera vanhu vachingovaka nenzvimbo dzakanga dzakasiyiwa. Hauzi upenzi kuti dzimwe nzvimbo dzanga dzakasiyiwa dzaizivikanwa kare kuti idzi hadzikwanisi kuvakwa dzimba.
Asi vati bazi ravo kuburikidza nebandiko reCivil Protection Unit riri kubatsira vese vari kuwirwa nedambudziko remafashamu mumatunhu ese munyika. Muharare chete, mune mhuri dzinodarika makumi matanhatu dzakapusirwa dzimba nekurasikirwa nemidziyo, zvichitevera mafashamu ari kukonzerwa nemvura iri kunaya zvakanyanya munyika yose. Vakasukuwere, avo vange vaine gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa, vashora kanzuro yeHarare nekusaita basa nemazvo, zvikuru sei mumisha yakaita seMbare, vachiti marara asi kutakurwa uye kanzuro iyi haina hanya. Vagari vaudza vakasukuwere kuti vari kubhadhariswa mari nemakoronyera uye marara asi kutakurwa, vachiti izvo ndizvo zviri kukonzera zvirwere. Vakasukuwere vavimbisa kugadzirisa dambudziko iri nekukasika. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori mukuru wekanzuro yeHarare, amai Josephine Ncube, vabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumisha yakaita seMbare, vachiti vane urongwa hwekusimudzira musika weMbare. Asi vatiwo vagari vanofanira kubhadhara mitero.
Zviri kuitika izvozvo nenhau yekuti varimi vavo vanenge vasina kupeya kukanzu. And I have been here. I come here early in the morning, 6 o'clock, to see what is happening. The farmers come in, they don't pay. Then people manipulate them because they will come and say, where is your receipt? You have no receipt, give me so much.
Vati gore rino chete, vachashandisa mamirioni 10 emadhora ekugadzirisa musika weMbare. Zvichakadai, vaparenyatwa vati dambudziko retyphoid harigone kupera kana nyaya dzemarara nesewage dzisina kugadziriswa. Pane vanhu 10 vakatofa netyphoid munyika yose, uye vaviri vacho vange vari vekuMbare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.